manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le istudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manera anhatse uri musi wechishanu chivabvu 24/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo.
Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo. Chirongwa cheZim Expo chinotanga muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo kubva kuNairobi kuKenya uko vakashaikira vachibva kuIndia uko vanga vaenda kunorapwa chirwere chechiropa. Munin'ina wavadhavengwa Vanjavuliso dhavengwa vaudza Studio 7 kuti mutumbi uri kutarisirwa kusvika muSouth Africa nhasi usati waendeswa kuBulawayo mangwana. Nhengo yebhodhi reDhumiso dhavengwa Foundation vaRoma Nyati vaudza Studio 7 kuti mhuri yavadhavengwa nezuro yakasimuka munyika yakananga kuNairobi kuKenya kunotora mutumbi wavo. Vanhu vakaungana kumba kwavo panumber 50 Ashton Road, Four Winds muBulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugara pasi nePolitbureau yebato ravo reZANU PF kuti vadzivise nyika kuti vadhavengwa voitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF kuBulawayo dzakashanda navadhavengwa vaChinga Dube naamai Angelina Masuku vaisa chikumbiro kuPolitbureau kuti vadhavengwa vaitwe gamba renyika. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa mangwana, uye nyaya yavadhavengwa inozotarisirwa kuzeiwa vadzoka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaMoyo.
Well, I wouldn't know at the moment. This thing only happened yesterday, as you know, and his body is still in Nairobi. I believe you are also aware that the president himself has left today for South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa tomorrow. So we do expect that when he comes back and when the body also has arrived in the country, we shall be able to see some movement in terms of the processes. So we cannot say much, as I say, at the moment, because really it's only some hours when this thing happened. That is.
Mutumbi wavo wanga uchiri kuNairobi, uye mutungamiri wenyika vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Kana mutumbi wasvika munyika, mutungamiri wenyika adzoka, ndipo pachaona kuti toita sei panyaya yekuziya zveugamba hwavo.
I've also myself sent a message this afternoon on behalf of the party, a message of condolence to the family as well.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi mukuru wemabasa muzapu kuchamembe kwenyika vaEdward Nare vaudza Blessing kuti mhuri ndiyo ichataura kuti vadhavengwa vanoradzikwa kupi.
Ezvino tiri pa service kumba kwake ku Four Winds.
Saka vaenda kunotora mutumbi wavo ndianani?
Vemhuri ndivo vakanangana nazvo izvozvo ndivo vari kuita zvese.
Pane urongo here wambotaurwa kuti vacharadzikwa kupi?
Vemhuri vagara vachiti ivo vane nharaunda yavo kuNtaba Vinduna apa. Kwakwaka chengeta vana baba vavo nemateteguru avo ndiko kwavari kutarisira. Kuti ndiko kwacharadzikwa ikoko possible kunongotarisira kuti ne Saturday iyaya iri kutevera musi wa 1 asi asati zvapedzisira hazvo vachiri kusiri kugadziriswa.
Ko pane nyaya yekuti vaitwe gamba renyika iri kufamba sei? Imi muri kuibatawo sei sebato rezapo?
Isusu sebato rezapo tinongoti the Black Russian, hapana munhu angati ndakupai ugamba. Asi yagara ari ugamba zvinozivikanwa. Hurumende iri kuziva nenyika yose vari kuziva mabasa akaitwa naNdavengo. Hapana kuti kuve kunove munhu anongoita ikoko kuzokumbira. Handiti kana kuti nzuri gamba. Kana achitaura nechiti munhu igamba, gamba ni unenge kwazviitira iwewe wega. Hapana munhu angamuka achiti iwewe uri gamba. Asi mabasa ako ndiwo anoti uri gamba kana hausiri gamba.
Mukuru wemabasa mubato rezapu kuchamembe kwenyika ava Edward Nare vachitaura vari parunare kumba kwavadhavengwa kubulawayo na Blessing Zulu ya Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni avakashanda navadhavengwa muhurumende uye mukuipikisa vaudzawo Blessing Zulu ya Studio 7 kuti nyika yarasikirwa negamba.
Chekutanga chokwadi tiri kurwadziwa chaizvo nekushaya kwavadhavengwa. Takanga tine tarisiro tese yekuti vachakwanisa kupora vagodzoka kubasa guru vatava tichiita tese. Asi izvo hazvisi mumaoko edu tinozvitambira asi kurwadziwa kwakakomba chaizvo. Kuti wanga ari munhu akaita sei tingangoti munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake. Vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo. Chikuru chandingada kutaura pakuvaziva kwandakaita ndechekuti munhu anga asingachengeti dhaka neumwe. Tikatora muenzaniso wokushungurudzwa kwavakaitwa makore edhukura hundi. Asi pazvakapera havana kumboratidza kuti vane shungu yekuda kudzosera vakavashungurudza ivavo. Nyange kuita upandu hwekuti handishandi navo vakangotambira sokunonzi hapana chakaitika pavari. Vanga vane mwoyo wakakura chaizvo wekuregerera.
Pangatombode here kugarwa dara apa kuti vanhu vati vadhabhengwa igamba kana kuti havasi?
Akadomwa nyange akasadomwa nevaya vanoti ndisu tinodzika magamba. Hazvitori ugamba hwake. Ugamba hwake hwagara hutoripo kare.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheZimu Expo chatanga nhasi muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata mumwe wevari kuronga Zimu Expo yegore rino vatwenderai Taylor kuti tinzwe zvizhinji. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaTaylor.
Maita yenyu, tinotenda nekutigamuchira.
Aiwa, tinofara zvikuru. Zvinhu zvakamira sei, zviri kufamba sei kuZimu Expo?
Yataka nhasi kumuguta reChicago. Takadana veZimbabwe Embassy vanenge vachipa vanhu vose vakarasa mapasipots, vane mapasipots avo akapera, vada kuita mabirth certificates evana, vanenge vachiuya vachizogadzirirwa panhanda redu yatiri kuitira paDouble Tree Hotel muChicago. Ndo zvatiri kuita zuva rese ranhasi. Madekwani tinenge tine dina networking yevanhu vose vanenge vari munharaunda yeChicago washanyi wose vari kuuya vane mabusiness maZimbabwe nane mabusiness zavo muno muAmerica vanenge vachinetiweka manheru vachitaurirana vachitaurirana kuti vari kukunda sei kupata kwavari kuita mabusiness avo.
Kune vanhu vangani kana makambani mangani vane zviratidzwa zvichange zvichionekwa paZimexpo apa?
Zvino tine zvinopfuura gumi vakaregista kuti vanga vachiuya vachizviratidza vachiita zviratidzwa zvavo emakambani ari muno emaZimbabwe nari local muno muUSA.
Zvinobatsira zvakadii zvikune vana veZimbabwe vari muno pamwewo nekubatsira nyika?
Zvinokurudzira vana veZimbabwe kuti vanokwanisa kuuya kunoku vachisikobata vachibudirira. Saka vose vanenge vachiva vachiona kuti vamwe vedu vari kubudirira mune zvakati vanopiwa shungu kuti vaitewo saizvozvo. Uye chikuru chatinenge chikurudzira ndechekuti kana vaita mabhizinesi avo kunoku vokwanisa kuona kuti vangazenge seni zviri kuitika kumusha, vabatewo mabhizinesi avo kana ari aine zvinhu zvakati zviri pamberi zvinogona kuitikawo futi kuZimbabwe.
Zvii zvitsva zvamungataura vatela zviri kutaridzwa kana zviri kuitwa kuZimexpo gore rino?
Gore rino taka besides mabhizinesi iwayo takadana muimbi ari kubva kuZimbabwe. Chimwe chatinoita ndechekupromota vari vaimbi vari kubudirira kubva kuZimbabwe. Saka tiri kunza cha signal anenge achiimba uyezve tinenge tichigadza mukunda weZimbabwe USA 2019 bazuva ramangwana.
Kuuyawo musi wesvondo tinonzwa kuti mune urongwa hwemutambo hwenhabvu, zvakamira sei? Zvikwata zvipi zviri kukwikwidza?
Muno musi muAmerica tine mastates anokwana zviuru zvishanu. Saka tinokurudzira kuti state yega inge ichiunza timu yebhora.
Mati zviuru kana kuti makumi, asi makumi mashanu.
Makumi mashanu.
Ndizvozvo.
Asi gore rino mastates mashanu chete akaregista kuuya kuzotamba mutambo wenhabvu. Saka vanenge vachikwikwidzana kuti vazopiwa mukombe weZimexpo 2019 soccer champion.
Ndizvozvo. Zvamungapedzisira muchiudza vari kutarisira kuuya kunge varipo paZimexpo?
Tiri kuti ngavauye vaonane nehama neshamwari tisheye pfungwa nekutaura kuti tichitaurana kuti tobudirira sei muno muAmerica uye tokurudzirana kuti ngatiwo tichiinvesta kumusha kuti zvinhu zviendereke kumusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatela, tinoimba kuti mutambo uchabudirira.
Maita henyu.
Tinotenda. Ava vanga vari vatonderai tela vachitaura vari kuChicago uko kuri kuitirwa mutambo weZimexpo gore rino. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari vari kushushikana zvikuru nekusateverwa kwenguva dzakaziviswa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company sezvo magetsi ari kudzimwa kwenguva ndefu nguva zhinji. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti izvi zvave kuita kuti vagari vatadze kuronga zvinhu zvavo zvakanaka sezvo magetsi aya ari kungoenda kana kudzoka chero nguva kwete dzakatarwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vari kuchema chema nenyaya yekuti pawaitarisira kuti magetsi angangoende maawa mashoma, vari kuona kuti mukati nezuva rimwe nerimwe magetsi awe kuenda maawa angangosvike gumi. Wagariri vari kuti magetsi aya haasiri kuteedzerwa shejo yakabuditswa neZESA. Vanhu vakungoerekana auya kana kuti aenda.
Mati maitawo here matanho yekuti musvitse nyunyuto iyi kune vekambani yemotwa?
Isu tagara tinosangana neweZESA, saka tiri kutarisira zvakare kusangana navo muna July. Utungamiri hwedu hweResidence Council wakatura mazwi kune watungamiri weZESA wachivazivisa kuti vanofanirwa kunge vachiita nguva yekuti vatarisise shejo yavakambobuditsa kuti wayedze kuti nzvimbo dzipiwe magetsi zvakaenzana.
Ndedzipi dzimwe nzira dziri kushandiswawo nevagari kana magetsi kusina kudai?
Munzvimbo zhinji vanhu vari kuedza kuda kushandisa gasi, asi gasi racho tinoona kuti price yegasi inenge yati kwidzwei. Vamwe vari kushandisawo zvinhu zvakaita sembaura koya.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority vaFlood Gwasira vanoti nguva dzekudzimwa kwemagetsi dzavakazivisa kune veruzhinji hadzirevi kuti hadzichashandurwi sezvo dziri dzekungoti vanhu vashande nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Load shedding inoita kuti vanhu vagone kubatsirika, asi haisi casting stone. Chinhu chekuti the guide yekuti musi wezvo yekuti kana sanhasi magetsi anovaranga asingawaniki, asi mishini yeduwo ikagona kuimpota kana magetsi anobva kunze, uro mishini yedu ikagona kuburitsa magetsi akati wandei. Zvinoreva izvo zvekuti hatirambi takangoti vanga vachidzimwa, vanoramba vakadzimwa. Ende uyezvo tikaita dambudziko nemishina magetsi yekuti kana pane vafa kana kuti maimpota anga achishaikwa, hatigoni kuramba tichiteedzera zvatakaburitsa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka loadshedding inenge iri guide yekuti vanhu vagone kunge vachironga kubudirira.
Imiwo muri kukwanisa here kuzivisawo vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nezesa ndo dzichange dzichiuya magetsi?
Patakabudisa iro bhara reloadshedding takataura pamusoro pavo, tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana, asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluenswa nekuwanika nekushomeka kwemagetsi.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro ndere kuti mvura yakashomeka pachisiteshiri chemagetsi chekaribha. Asi zvisinei, isusu kambani yemagetsi hatina kumirira kuti mvura ichanaya. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kugadzira tichiita kuti zvinge zvichibuda. Hatigoni zvangu kutaura nezvapanguva iri zvino. Tichitarisira sondo rinoteera, vagari vachatarisa kuona kuti magetsi kuwanika kwavo kunenge kwati nani, nekuti pane urongwa hwarongwa nezesa, urongwa hwarongwa pamwe chete nehurumende neRBZ kuti tinge tichibatsirikana muZimbabwe nenyaya yemagetsi iyi.
Vanga vari mutauriri wekambani yemoto yezesa vaFlood Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchitiko chinotadzisa kusimukira kwekodzero dzengochani muAfrica, dare repamusoro-soro muKenya nasira pamutongo unoti mutemo wakaiswa munguva yeutongo hwevachena unorambidza kuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi unofanirwa kuramba uripo. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanoti vatasiya chigaro chavo mukati mesvondo mbiri zvichitevera kukundikana rutatu kugutsa nhengo dzeparamende kuti dzitsigire urongwa hwavo hweBrexit. Magweta emiriri weparamende wechegutu West vaDexter Nduna vebato reZANU-PF akanonoka kuendesa magwaro avo kudare reSupreme Court munyaya yavagift konjana veMDC avari kupikisa zvakabuda musarudzo dzechegutu West gore rapfuura, izvo zvaita kuti dare iri rimbomira kunzwa nyaya iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhwarara vaudza vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza, Justice Rita Makarau naJustice Antonia Guava kuti vainge vanonoka kupindura kunyaya yainge yakwidzwa navakonjana uye vakumbira kuti dare ritambire chichemo chavo. Advocate Zhwarara vakaendesa magwaro avo kudare nemusi wechitatu. Magweta vakonjana audza vatongi kuti anoda mazuva gumi ekuti apindure zvakataurwa nemagweta avanduna. Dare ratambira chikumbiro chemagweta avanduna neavakonjana uye vatiwo mabharani wedare iri anofanira kutara zuva rekuti nyaya iyi idzoke kudare nekukasika. Vakonjana vakakunda vanduna musa sarudzo yemiri wechegut west mparamende asive commission nona nezvesarudzo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo vachiti vanduna ndivo vakakunda vakonjana vakakwidza nyaya kudare resarudzo gorera pera dare iri rikarasa nyaya vorichiti magweta avakonjana ainge atadza kutevedza zvinodiwa kana munhu achikwidza nyaya yesarudzo kudare rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati mutongo uyu hauna kuvafadza ndosaka vakakwidza nyaya iyi kuSupreme Court.
Tinakufara nekutonga kuhigh court ikoko tikabataya kuSupreme Court on appeal kuti aiwaka vakonjana vane kodzero yokuti nyaya yavo inzwike zvakazara dare ritonge kuti zvechokwadi ndivo vakawina sarudzo here dzekuchegut west kana kuti vadexanduna ndo vakawina sarudzo. So ndo nyaya iri kuSupreme Court kuti kudismisswa kwakaitwa petition yavakonjana nehigh court zviri pamutemo here.
Vangomo vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti dare high court rinzwe nyaya yekuchegut west nekuti pane humbo hweZEC hunoburitsa pachena kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo.
Isusu chikumbiro chedu ndechekuti high court ngaiinzwe nyaya itonge on substance kwete maformalities kana kuti kwete matechnicalities. Truda at the end of the day vakonjana nevavoti vekuchegut west vane kodzero yemutongo wakazara wekuti akahwina sarudzo dzekuchegut west ndiyani.
Vaudza Studio 7 kuti vazokuti magweta avo achabhadhara vakonjana nemagweta avo sezvo magweta avo ari wakanonoka kuendesa magwaro kudare.
Titapiwa nguva yekuti zvimboko nenzvego zvimapepa zvimwe zvekuti iuye kudare asi ndava kuti mbadhako kusvika panguva inei uchange uchizobhadharwa nemagweta yedu nenyaya yekuti ndo angatinonokei pakuita zvinhu zvavo zvavanga vari kuita asi ndinohwa kuti tichauya futi kudare rino iri.
Vanduna vakawana mavhoti 10,828 vakonjana vakawana mavhoti 10,932 asi ZEC vakachinjanisa izvi izvo zvakazoita kuti vanduna vanzi ndivo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo veZEC vakabvuma kuti vainge vakanganisa mutemo wesarudzo unoti dare electoral court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Kanzuri yeguta reHarare yayambira vagari vemuHarare kuti kuchange kusina mvura kubva manhera anhasi kusvika nemusi wesvondo ukuwo vagari vachiti mazuva aya akawandisa zvinogona kuzokonzeresa zvirwere zvemudumbu. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti vandudze mapombo avo emvura kuMorton Jeffrey nekuWarren Control.
Guta reHarare rinozivisa vagari vose nana muzvina bhizimusi vari muguta kuti mvura ichange ichivharwa nhasi kumanheru kuma6 kuMorton Jeffrey neWarren Control. Izvi zviri kuitirwa kuti mishina yemvura inge ichivandudzwa. Mishina iyi inogara ichiitwa inoti pachirungu servicing kuti inge ichishanda basa rayo mune zvakanaka. Tiri kukumbirisawo vagari vose kuti mvura yavanenge vainayo vaishandise zvine mwero kuitira kuti vazenge vachikwanisa kusvika musi wesvondo apo pachichatanga kuzenge tichiendesa mvura kuvagari pekare.
Kanzuru yati mvura inenge isiko kunzvimbo dzese dzemuguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza Harare izvo vagari vari kugunununa nazvo. Mugari wekuBloomingdale vaStanford Nyatsanza vashora kanzuru nokuendesa mvura kwemazuva matatu akatevedzana vachiti izvi zvinogona kukonzera zvirwere kunyanya kunzvimbo dzakaita sedzavo kusina zvibhorani.
Inini semugari wemuHarare ndinobatikana zvikuru neurongwa hwaitwa neCity Council yeHarare kuti inoda kuvhara Morton Jeffrey Water Treatment Plant kwemazuva akati wandei kubva musi wa24 kusvika musi wa26, mazuva ekuti isusu sevagari vemuHarare akati wandira kuti tinge tisina mvura. Saka mukaona kuti mvura kana isipo panoitika maproblems akawanda especially kuma high density suburbs uko kunowanzoitika zvirwere zvakaitika sanana korela nezvimwe zvakadaro. Saka kushaikwa kwemvura kunobva kwaita kuti zvirwere izvozvozvo zvitapukire zvakanyanya. So zvinotishungurudza zvikuru.
Mumwe mugari wekumalbrain vatawanda Maposa vatsigirawo vachiti vaneta nekuvharwa kwemvura nguva nenguva. Vamaposa vati kanzuri inofanirwa kuona kuti yagadzirisa mapombe emvura kuitira kuti isagara ichishayisa vagari mvura.
Ndinofunga kuti veCity of Harare vanofunga kuita urongwa unogadzisa zvinhu zvemachokwadi, nekuti chinhu kana choramba chogadzirwa chinoratidza kuti pamwe chakafa. Saka ndofunga vanofunga kuita master plan nyowani inoita kuti kana vachiita maripezi chokwadi chiona kuti kana ripei yapera pane mutsaugari, nekuti 3 days tisina mvura toshaya kuti tinogara sei. Saka zvinhu zvekutoti zvinototishungurudza chaizvo sevagari vemuHarare.
Vamwe vagari vataurwa navo vatikanzuro yeHarare aivape yambiro pane nguva vachiti pavanobva kumabasa mvura inenge yaenda vasina kuchereredza yekuzoshandisa pamazuva matatu aya. Guta reHarare rakatarisana nedambudziko remvura sezvo madhamu anoshandiswa achinza nemvura shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Congress yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru vatsigiri vebato iri vachitsvukisa nhandare yeAscot yose nezvipfeko zvebato pamwe nezvevanhu vari kukwikwidzana paCongress iyi. Ngatinzwei nyaya inataura Ishava iyo yamunoverengerwa naBlessing Zulu Studio 7.
Nhandare yeAscot yaswera yakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana munhandare iyi nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka evechidiki nemadzimai uye utungamiri hwenational standing committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya, avo vari kukwidza mangwana pachigaro chavanacho pari zvino, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti zvose zvichafamba zvakanaka. Vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vateedzeri vatatu vemutungamiri webato, apo madzimai matatu anoti amai Lynette Karenyi, amai Lillian Timvios pamwe naamai Tracy Mutinhiri vachakweshana pachinzvimbo chakachengeterwa madzimai chete. Amai Karenyi Kore, avo vange vari sachigaro vemadzimai akasarudzwa paCongress yakaitwa muHarare muna 2014, vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda. Zvimwe zvigaro zvevateedzeri vemutungamiri webato iri zviri kukwidzwa navaWashman Ncube, avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye paCongress. Vatendai Biti, avo vanonziwo vatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza paCongress iyi, navaMorgan Komichi navaElias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofarira kuona kuti yaenzanisa. Marudzi ose pautungamiri hwemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo kumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwidzwa zvakasimba ndechemunyori mukuru webato, apo vaCharlton Wende vari kukwidzana navaDouglas Monzora avakasarudzwa semunyori mukuru paCongress ya 2014 iyo yakaona vaChamisa avo vainge vari murongi misangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. vaChamisa vakazodomwa pamwe navaElias Mudzuri sevateedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai avo vaive mutungamiri webato iri. vaTsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo Congress iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavaChamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavaChamisa navaMudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo. Asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chemubati wehomwe chiri kukwidzwa pakati pavaDavid Coulthard navaTapiwa Mashakada, uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa naMuzvare Tabita Kumalo. vaChamisa avo vakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yemutungamiri webato vasina anovakwikwidza, zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ose ari.
Tinotenda Blessing. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk, apo tiri kutarisa nemabasa akaitwa navaDumiso Dhabengwa vachiri vapenyu. Ndini Jonga Kandemiri, ndekusiyai muna Praxidus Jeremiah.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisoko siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu omhla ka 24 Nkwenkwezi 2019 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli uPresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingabuzwayo. Kutsho njalo lokho akulamtonga ongakwaziyo ukuthi udabengwa yiziqhawe esibili. Hayi khona lokuqogelelwa eliyilo sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Inkokeli yebandla lezanu-PF kobulawayo ithi umoya uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe elingabuzwayo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa wabadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika owezimex for 2019 uqale eChicago namhlanje.
Umculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu ongiproducer owakuthiwa nguVirus, onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala.
Uhlelo Woza Friday livikisi lomculi wengoma zomdumo o-hip hop osiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs. K. Inkokeli yebandla lezanu-PF kobulawayo ithi umoya uDr Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe engalingathandabuzwayo, ngakho ke sebebhalele umongameli Emmerson Mnangagwa becela ukubana aphiwe leyo nhlonipho okusemthethweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Dr Dumiso Dabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya izolo evela kwele India lapho akade eselatshwa khona. Abantu babuthene emzini wakhe e-Four Winds kobulawayo. Ekhuluma esesililweni e-Four Winds, umgcini sihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi amalungiselelo omngcwabo akakaziwa, njalo isidumbu lokho siseKenya lapho imuli elokhe isalungisa amaphepha.
Hayi, amalungiselelo omngcwabo asikakwazi sisikuhle ngoba siwanikele kufamily. Ifamily yokwaziyo ukuthi wona kuhamba njani.
Ilunga lezanu-PF umnumzana Chinga Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe udabengwa liqhawe elingabuzwayo, ethi yena udabuke kakhulu ngoba bebezwana okumangalisayo loba nje bebekumabandla ezombusazwe ehlukeneyo.
Hayi, ngizwa ubuhlungu okumangalisayo ngoba udabengwa weve isikhathi singabantu abaseduze kakhulu isikhathi eside. Umongameli uPresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingabuzwayo. Kutsho njalo nokho akulamtonga ongakwaziyo ukuthi udabengwa yiziqhawe esibili. Hayi khona lokuqogelelwa eliyilo sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Ilunga leCentral Committee kuZANU-PF umnumzana Christopher Mdingwa Dube uthi udabengwa liqhawe elingaphumputhwayo.
Akulandaba ukuthi abantu vele nxa bakhile ngekhaya baba lomahluko ekucabangeni lekukhulumeni kwabo ebangani bayaxabana, kodwa ngomsebenzi awenzayo ukuletha ilizwe leli kufanele ahlonitshwe ngokugcweleyo. I-national hero akuphumputheki.
Amalungiselelo omngcwabo lokhe engakaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umne wabo kamoyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa laye owaya empini yenkululeko uchaze umne wabo njengomuntu owayemanyanisa imuli njalo elenhliziyo enhle, ngakho ke njengemuli balahlekelwe kakhulu.
Ubhuti mina njengoba ngifishwa iminyaka esitshiyana ngayo, umuntu engimbone vele esengumuntu kufenze izinto zakhe esekhulile. Ngimbone konke ngifundisa lesikolo ukwangincedisa izinto ngesikhathi sesibuyile ekhaya. Empilweni ukuthi azange sibonane ngokuthi asendwane ezehlukeneyo. Nanga ngisiyangola yena wayeseZambia mosque. But ngilahlekelwe ngoba yikho konke identifika la maproblem ekhona. Nengilanda ngimcele ancede.
Belivele lizalo libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Lizalelwe ngaphi wangikhona kweZimbabwe?
Mbona ngani abadala nangivete ngu-number 7. So abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngaphi, but mina ngazalelwe ngu-number 6.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Njengomuntu owayevela ebela ilizwe ebela abantu langayize buya ekhaya, waqhubeka lokhu enjalo anti wangena embuthweni wasebenza mbijana wasesekele.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out, thina abanye sasebancane sahlukuluzwa sibuza imibuzo sibancane siphathe esikolo. Saba le-stigma kuba ngama-criminal nesingabantwana besikolo. Khona kana kwahle kwalikhula kuye ngqondo yokuthinaleyane ukuthi lawa abantu azobantu abalungileyo. Salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlala nje vele esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hayi, lokhu nanti vele esisotsheni uvele nxa ukhuluma labantu abancenye nobisotsha vele kalincenye nxa isotsha linika ikhomani nelithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini wayengumuntu olenhliziyo yenhle.
Hayi, sithithe emulini bengumuntu osihlanganisayo lesibuthela time and again bebiza oyimbuthano nje kwemuli sihlangane nje sixoxe sazane sijabula. Yeka lapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India, abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa kodwa bazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe? Sebeiselelwe
singasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.
Lo-ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa, umnewabo ka-Dr. Dumiso Dabengwa, esikhulume laye ecingweni ekobulawayo esililweni emzini kamufi e-Four Winds. Siphinde saba lethuba njalo lokuxoxa lomnumzana Victor Matemadanda, umsekelo empandeni yambo obona ngendaba zabalwa impi yempululeko obeze khalela imuli yamufi emele uhulumende.
Victor Matemadanda, Minister of Defense and all Veterans.
Kobulawayo belivele lihamba ngani sibili?
Hayi, ngibuye lapha ngendawo yemfaka bavota bengwa ukuthi ngakithi esifeneni kulonza ukubatha amaboko uzobamba izandla. So ngilande khonokho.
Umongameli uthumele umbiko.
The message kamongameli was clear from Mr. Deo ukuthi ubaba uDabengwa was a hero and njalo you remain a hero forever. That's the message.
Kuyini eselikulungisile njengohulumende?
Asingikalungisi lutho loba nxa kulungiswa kumele first bahlangane le-family bazothi i-family ibona njani labanye esebenza labo babona njani. So lokho awukayenzwa because i-message yakhona yabo yisolo awukahlalwa phansi, but the process is going on.
Isidumbu sona siza nini? Sisuka eNairobi.
Integrity is a hambo yotathu msibonga. Angisoze ngibe ngama-mad dates, but ama-arrangements are being made.
Lokho umnumzana Victor Matemadanda, umsekeli kaphathi ntambo wendaba zezomvikela labalwa impi yenkululeko ebezekhalela imuli kaDabengwa emele uhulumende. Kuthi-ke amalunga ebandla lezapho labasekeli baleli bandla kwele South Africa baveze ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli walo uDr. Dumiso Dabengwa. uBenedict Nhlapo usiphalolo daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhaya lamaqhawe selikhothembe sendelwa kodabengwa selulahlekelwe umthwakazi omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izimbongo ezimbabwe obhedi dube efayimpilo kamuyi umnumzana Dumiso Dabengwa
usitshiyela isizungu Dumiso bekulani ukuthi uhlale lathi kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekile induku ebandla ulale uphumule mntaneni Hlabathi
loba nje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga. Iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi imva yakhe ibethusile njalo ibachiye belesithuli. Umgcini sihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye leAfrika jikelele.
Silahlekelwe njengeprovince, silahlekelwe njengeparty, silahlekelwe njengelizwe leZimbabwe, silahlekelwe njengamaAfrika. UComrade Dambengwa akusiyo umuntu omncane, ngumuntu owaziwa ngamazwe omhlaba. Umuntu obelimele iqiniso ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa nguDabengwa njengopresident wethu.
Ulutsha lwezaphu lalo luthi kukhulu abakufunde uDabengwa ikakhulu ezombusazwe ezingelanzondo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa nguDabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga.
Dumiso Dabengwa usuhambile wangempela ungazange wakuthola ukujabula kulelizwe alwelayo iminyaka neminyaka engaka. Into eduzama ukuyenza kuvuselela izaphu kodwa zange kwenzeka ngokufisa kwakho. Sithi lalo uphumule eqhawe lakithi, imisebenzi yakho siyayazi thina. Uliqhawe lamaqhawe, uzohlala uliqhawe lamaqhawe. Phumula Ndlovu, phumula.
Amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele Kenya lapho aphele khona.
Kholo oqotho leqiniso ubungayinwanga ezwiji njengomntwana ubulimela iqiniso elingabuqedi ubunini ubumnene ubuzithulele ubulozwelo ubulobuntu.
Nale studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingubenedict Nhlapo.
Ubuhlakaniphile uphatha bonke abantu ngokufanayo ubungasintando kayiphikisa ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda lalo uphumule kodwa soze sikuthola ukuphumula sikhulisa ikhalo esishiyele esona enhliziyweni zethu Dabengwa.
Lenga kohla ke uhlelo Studio 7 Live Talk no 8 Siyano 9 Ntambama kumakagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawo 15775 kHz. Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yeqhawe elalwa impi yokukhulula eleZimbabwe uDr Dumiso Dabengwa obhubhele kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uqalile lamhlanje eGweru. UChamisa ukhangelele ukukhethwa ukuba aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba engekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa nguZulu we-MDC ngempela viki. Abancintisa esikhundleni sowesifazana oyedwa omele abe ngumunye wabasekeli bakaChamisa babalisa unkosikazi Linette Karenyi Kore, unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri. Abancintisa kwezinye izikhundla zabasekeli bakaChamisa njalo ezimbili ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Elias Muzuri kanye lomnumzana Tendai ikanye lomnumzana Tendai Biti njalo. Kuzakhethwa njalo unobhala jikelele webandla lenkokheli yogatsha lwabasakhulayo olwabesifazane kanye lwe-National Standing Committee. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaChamisa uDr Nkululeko Sibanda yena othi uhamba kahle umhlangano wabo.
Iy'nhlelo zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu abantu lokho besaphitshe kabeqeda ukubhalisa
kulungiselelwa ukuvulwa kumhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni, esenza njalo enhlethisana nezetheleli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Nazongibona eziningi zangkhona sezifikile ngalesi sikhathi seziphitshela ukuthi ziyefika eGweru. Kwabakhona bake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese-airport, kodwa ngibona ngathi bonke asebefikile kwezimbabwe ebelemisile ukungena sebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngobaba uChamisa kusasa, kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa uzabe ekhuthaza amalunga e-MDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetyenzwe indlela leyalo yokuthi kuthwawula amandla ngumbani owazakalayo mbani njalo olezibali ezidleni kumbe othandwa ngabantu nje kuphela ngumbani. Uthi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa izihlelo zabo zilokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo, yikho lokho ezabe kukhuthaza khona upresident uChamisa.
Veso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha kumbe elizabukhetha ngesonto?
Ubukhokheli bukhethwa-ke ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa izihlelo ezifana nama-session, ama-plenary, lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni, kulungiswe esingakuthi ngama-policy leyajela yebandla uyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani, ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Yebo, ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo 12 ilanga lisemini lize lingani liyakhothama. Yezindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.
UMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, lapho-ke ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lo ngumsakazo we-Studio 7, sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930-1386-0 laku 15460 kilohertz ku short wave. Uphelezi nguchiki lobhanga kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni umdlalo obukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njangi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwamaqembu athelethe talent vision kanye leleyo kulawayo esithi yikho lapho kukhangelelwe ukuba kungaphuma khona iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo lisuka kusigaba se-Southern Region Division 1. Amaqembu la adibane namhla emini enkundleni eluvevu emdlalweni weviki lesikhombisa njalo kuze kwalamula uNompembe ungela qembu eleni lise ukulitshayela emambuleni. Limpumela ithi iqembu lekulawayo esithi lihlezi phezu kwengalane elilimiklomelo elithumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu lesiwu lona elizavakatshela elemotomoto ngomgqibelo. Weqembu lebulawayo esithi utry Ncube utshele intatheli zindaba ukuba umdlalo wanamhlanje ubungekho lula.
Yathi kuhlangene amadoda sisamile amandla wonke ukuthi siwine umdlalo, kodwa abantu abesidlala bo labade bekhona egameni.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masuku laye uveze ukudana ngokuhluleka kweqembu lakhe ukuthola imiklomelo yonke yomithathu.
Besikhayelela ukuthola imiklomelo yonke yomithathu kodwa sithole wona lowo wodwa, sibuhlungu enhliziyweni zethu.
Iqembu le-Talent Vision lona lile miklomelo elitshumi lane ngemva kwemidlalo eyisithupha. kweminye imidlalo ezadlala kuvile esikhombisa kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Soccer League kusasa ngomgqibelo iqembu leBinga Pirates lizemukela leBhosa 90 ngaseBinga, iqembu leMosi Rovers lizadlala leIndlovu yanyathela ngaseChino Timba, iqembu leAjax Hotspurs lizadibana leKhazmine ngaseChristian ngehola lechumi lambili, futhi emini ngehola lesithathu kudlale iqembu leArnel leToronto enkundleni efayinayo, iqembu leMainline lizanqikelana leMagomo ngaseDingimuzi ngasePlumtree, futhi iqembu leMotomoto lizadlala leSiwe enkundleni yeMpumalanga ngaseWange, iqembu leZPC Wange lona lizahlaba iKhefu kulimpela viki. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yethoba munemunye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo kusasa ngomgqibelo, iqembu leChicken lizemukela leBlack Rhinos ngaseLuveve, iqembu leRentals lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium, iqembu leYata lizatshana leFC Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leManica Diamonds ngaseNyamunga, ngensonto iqembu leTriangle lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseKibo, iqembu leMushwane Stars lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, iqembu leWange lizemukela leCape United ngaseColliery, iqembu leDynamos lizadlala leNkezi Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leHighland lizanqikelana leTel 1 ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Umbukiso wabasomabhizimusi lo ukuzilibasiza kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika oweZim Expo owalonyaka oka 2019 uqale lamhlanje edolobheni leChicago. UGibbs Dube oweStudio 7 ukhona ngale eChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi kumi njani khona ngale. Gibbs, siyakwamukela uhlelo lethu.
Yebo PJ, kunjani?
Ya, hayi ngiyaphila. Ngamafitshane uthi fahla-fahla, kwenzakalani ngapha?
Ye, khona manje PJ okwenzakalayo ukuthi umbukiso lo usuqalisile, kulabantu nje abangcosana abafike lapha embukisweni. Abanye bafike ekuseni bebedinga ama-passport lama-birth certificates. Abanye lokho bebuya futhi bezedinga ama-birth certificates lama-passport, njalo bathakazelile ukuthi bathola khonapha. Okwakwenzakala futhi emini yantambama kuzaba ke le business expo yabo iyabe lapho ke kulomhlangano bekhuluma bexoxisana ngezamabhizimusi. Kuthi ke sokuntambama selimathunzi kuyabe sekule Clash of the DJs, ukuthi uDJ bayabe charge ukuthi umculo okumangalisayo lapha. Siyabona ke sokuya kuthi ke ebusuku wangkhona kube sokugidwa ke kuyabe ngazani kule mcimbi emningi kakhulu DJ.
Ye, sebebuyile osomabhizimusi ukuthi bazongena lo mhlangano?
Ye, sebebuyile sibili osomabhizimusi abaningi, kodwa ke bebelokhu besalungiselela ukuthi baye khona ngale enkundleni lapho abafaka khona impahla yabo. So ke sebeqalisile sokuthi bayibuthelele lapho kumele bekhona. Kodwa ke sibili ntambama zokufika kuma-4 khonapho bona zani ke babe sebefakile impahla yabo eningi. Kodwa eningi yakhona iyafakwa kusasa. Kuthi ke lamhlanje babe xoxisana sibili bendikana amacebo e-business ukuthi kambe wena xa ulecebo lakho ntshela ukuthi singenzani ukuthi sithuthuke sonke.
Kulaba vele eZimbabwe?
Abavele eZimbabwe siyabona ukuthi kulo jazz signal uvele ngijayisane laye nje khonapha emnyango sanda ukufika. Kukhanya ngazani ke uzabuyezehlabela sibili okuzwayo. Kodwa ke abavela kukhulumende kuthiwa lo nyaka behlulekile ukubuya kumbukiso lo. Okunye kwakhona bathi kwenziwa yimali, ukuthi imali ngazani ke iyasilela. So ke kodwa ke zingathi ke abakhona kakhulu abanye ngabavela eCanada, kuzobuya ke abanye abavela khonapha kwele Melika, kukhangele ukuthi kulabanye abazavela kwele Britani.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu, sizaphinda sikuthinte kusasa sizokuthi uhamba njani kanye ke la ku live talk engxenye.
Hayi hayi, kulungile kakhulu PJ, siyabonga.
Kulungile.
Okay. It was
a Friday, my darling. Was a Friday. Uhlelo Was a Friday liviki silomculo wengoma zomdumo o hip hop usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs K. Yena ke ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Tisa Sfanda.
This vine is pretty, yeah. Cherry, I'm a kind of cherry, I'm cool.
udume okwamagama kuthi zethunqa osizalo obuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangene mfana kankomo
izo lami lokuhlabela umsizi K elilibizo engalithiwa ngabangani bami esakhula sonke nemagwegwe ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West lapho engihlala khona ngasengisiyafunda isecondary school yami esizane high school nasuka lapha ke ngaqedisela eSt Bernard High School emveni kwalokho ngasengisiya eSouth Africa ukuyayenza igree lami
ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza umsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Ngase ngihamba ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa iRoyal Sound. The Sound is Near okuthiwa nguVusa. Ilama album amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili ubasiselo ophume lonyaka nje 2019 kunyanga ledlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenza labanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 nge yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Ngasebenza ke lapho kakhulu lobhuti Joe Maseko lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye lamhlanje. Abantu umculo wami bawamukela kahle kakhulu sibili. Ngibona lento kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le hip hop lo mculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Mlayezo bani owawutshela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet ukhona kubo iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye le-Apple. Kusocial media mina ngingumsizi K ku-Facebook, ku-Instagram msizi K njalo ku-Twitter.
Uyahlakaza uthinta ngaphakathi yiwo phela umdume we huha wakamsizi K usiza lokuhle inkomo phela onguye besilaye kuhlelo kuza ozo Friday mpela vike mnandi igama lami as the Jesus Bana.
Umhlobo wenkomo zami indaba yami ngeke yeyeyele lubuche indaba yami ngeke angeyeyele lubuche if I show you my heart would I be making a mistake and if I told you I love you would you say it back la pano en el cante.
Siyambonga ke uEzra Jesus Banda ngokusinika ke uhlelo Woza Friday lapho kade sikhamba ke lo mfana lo othiwa uMsizi K lengoma zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa oselivalelisa ngisithi libe lempela sonto elichukela nguPraxedes Jeremiah. Ngizolitshiya ke ukuthi lilalele kuhlelo Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.